mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu mbudzi 13/2019 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti vakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vanosarudza muzvare Abiona Mataranyika kuve mutungamiriri wekanzuro inomirira vadzidzi. Kanzuro yeguta reHarare inoti mwaka uno yakagadzirira zvakakwana kuvisana nechirwere chekorera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Musarudzo yakaitwa nezuro vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vakasarudza munhu wechikadzi kuve mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzi reStudent Representative Council. Muzvare Abiona Mataranyika akawana mavhoti zviuru zviviri zvine makumi mashanu negumi nerimwe kana kuti 2,511 achikunda vamwe vaviri avo vakawana mavhoti 1,100 ne 979 mavhoti. Aka ndiko kwekutanga vadzidzi vechikoro ichi vachisarudza munhukadzi kuti abate chigaro ichi. Tabata muzvare Mataranyika kuti tinzwe kuti wakazvikwanisa sei.
Ranga rwizendo rwefu tinosanganisira kushungurudzwa mungozidzi yose mudzimai wekusangana nezvinhu zvakasiyana siyana kana uchida kuendawo pachinzvimbo chakakwira kudai chajairira kunge chivi chinzvimbo chevanhu rume.
Makakunda nemavhoti akadini?
Ndaita 2,511 anga achinditevera angaine 1,100 nemumwe wacho angaine 979 saka ndanga ndakanduta mberi ne 1,500 kudarika anga ari pazasi pangu.
Ndimi munhu wechidzimai wekutanga kuita president weUZT Student Representative Council. Makazviita sei izvi?
Ndichitanga kusvika university ndakatongosvika ndiri vamwe vadzidzi vaya vaingofambidzana nezvirongwa zvekumirira kodzero dzevadzidzi. Saka vandaishandidzana navo vakatongoona kuti mwana uyu anogona kutidadisa pamberi apo. Ndokubva vaita maelections avakaita tsarudzo dzavakaita dzekuti njana unofungidzira kuti angakwanisa kutitungamirira ndokunge ndokubva vandisarudza vakati ndigatimbosarudzawo munhu wechidzimai kuti ambotitungamirira tione kuti zvinofamba sei.
Vakanga vachikwikwidza vanga vari vakawanda zvakadii?
Vakanga vari vatatu.
Iko zvinoizvi Makunda mava imimi mutungamiriri weStudent Representative Council. Chinhu chokutanga chamunoda kuita muri panyanga chii?
Tinoto vana vechisikana vakwanisewo kupiwa zvinhu zveutsanana mudzimba dzavo dzavanogara mahara. Semapiro anongoita zvinhu zvekudzivirira kutapudzwa kweutachiwana mahara mudzimba dzavo dzavanogara. Tinongoda kuti madzimai avo achipiwa mapedzo mahara ndezvinhu zvatakutanga. Saka tinenge tichitsvaga maorganizations anokwanisawo kutibatsira kuti tigowana mapedzo akawanda kuitira kuti tigopawo vanhu vechisikana mumahostels avo vanogara.
Zvakatarisana nedzidzo paUniversity, chii chimwe chamunoda kuti dene magadzirisano kukurumidza?
Tinoda kugadzirisa malibrary medu. Tinoda kuti muwandewo makombyuta nemabhuku mamwe anenge achishota, uyezve nepakatenderedzawo pari kudzidzira vanadzidzi nemavanodzidzira kuti zvemagetsi zvinge zvichigadziriswa zvakanaka, nekuti mune vamwe vanodzidzira makilasi anenge asinatorina magetsi akaiswa zvakanaka.
Pazvirongwa zvese zvamunoda kuti tiene magadzirisa muchazviita sei?
Izvi namba one chekutanga chandataura chemapedzo rakaita kutanga, tichatsvaga vakuru vanoita zvekutengesa mapedzo tondiwirana kuti tingamzanana sei kuti vamwe ungatidzikisirewo then turonga kuti tindoite sekuti wane mari yekuti tikwanise kuti ndoo vadzidzi kuti vakwanisa zvivana mapedza izvi zvekuti makombiyuta nekugadzira zvakatanda dzanga tine pfungwa yekuti sezvo zvinhu zvaakudhura togona kusiyana netsika yekuti vana vechikoro vanoshinjirwa maids avo avanoshandisa pesemester yese yese but tinogona kusaivha mari iyoyo togadzira mapermanent ids avanenge vachinoshandisa akafanana mari iyoyo yavaisombisa parutivi kuti inge ichishanda kumaid koko toshandisa kuti tisimudzire zvinhu zvedu zvatinazvo pachikoro pano.
Kanzuri yenyu iyi ichabata sei nyaya dzezvematongero enyika? Muchapindira mune zvematongero enyu kwazvakadini?
Zvematongero enyika zvinoenderana manje. Hatiwanzomanikidza vana vechikoro kuti vange vachipindira nezvematongero enyika, asi sezvamunongoziva kuti ivo vana vechikoro vari kutozviona zvinhu zviri kuitika munyika ende vari kugununa nazvo ende dzimwe dzenguva vanozogumisira vapindira muzvi. Asi neni kuboka kwangu kwandabva kwandavange ndichibva kuzinasi tinondokurudzira kuti vana vechikoro vave vanoonawo chekuita nezvematongerwo enyika kuti vaone kuti nyika yagadziriswawo vachiona kuti zvinhu zviri kuita kuti nyika yedu dzokere kumashure zvinhuwo futi zvinoafectawo ivo muzvidzidzo zvavo nemukurarama kwavo. Saka tinotokurudzira kuti vana vechikoro vange vainewo chekuitawo nezvematongerwo enyika.
Muzvare Abiona Mataranyika, tinoti makorokoto kuti makasarudzwa kuti muve mutungamiri weStudent Representative Council paUniversity of Zimbabwe. Makorokoto.
Aiwa, maita basa.
Mutungamiriri weUniversity of Zimbabwe Student Representative Council, Muzvare Abiona Mataranyika, ari parunhare kuHarare neStudio 7. Kanzuru yeguta reHarare inoti mwaka wekunaya kwemvura uno yakagadzirira zvakakwana kurwisana nechirwere chekorera kuburikidza nekuumba makomiti achange achigadzira nekukasika masuweji anenge aputika, kuchenesa zvibhorani zvinowanisa mvura kuvagari uyewo kuwanisa vagari mapiritsi ekuchenesa mvura. Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti guta ravo richiri mushishi yekutsvaga mari kubva kuhurumende yekuti rikwanise kutora mvura yakachena kubva kudhamu reManyame sezvo yemudhamu reChivero yasviba zvakanyanya. Guta reHarare rinogara richipinda mudambudziko rezvirwere zvemanyoka panonaya mvura. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naMeya Gomba.
Parizvino mvura yedu yatiri kupomba ishoma nekuti tiri mushishi yekutsvaga mari nekutaura nehurumende kuti tinge tichiwana mari yekutora mvura itsva inobva muna Manyame dam because iyi yemuna Lake Chivero yasviba yoda mari yakawanda kunga tichiigadzira. Tiri mushishiwo zvakare kutaura nevagari vedu vane zvikwereti kukanzo nekuti vamwe wacho vane zvikweretiwo ndo vanenge vachitadzisawo mvura yacho kuti ivanepe pate kuti vabudise mari idzodzo kuti tikwanise kufambira mberi.
Pane nyaya yekuti mvura yekunaya yemudenga yaakutanga kunaya, dambudziko rinombosangana nekanzuru idambudziko rezvirwere zvakaita sekorera nezvimwe zvakadaro, urongwa hupi hwamuinahwo hwekudzivirira zvinhu izvi?
Takagadzira yatinoti cholera elimination strategy inosanganisira kuchlorinate mabhoholes, inosanganisira kuita rapid reaction team in terms of masuwa, inosanganisira kuti tikawana maresources panguva shomanana tikitera tichange tichikwanisa kuti vanhu vedu vawane maaquateds mamunicipal clinics. Asi zvizhinji zvinobva mukuti ivo vagari vari kusapotawo here makanzuro avo kuti ange achikwanisa kushanda. Pari zvino izvi ndo zvatingochema kwavari kuti musatarire kanzuro kuti riri kuitei imwe makagarira chikwereti pamba pamurugari. Kana ndichitaura nemi pari zvino izvi bhiri rinouyiwa nevagari kukanzuro rinosvika 1 billion, so vamwe vanhu vanenge vachitarisira kuti dai mvura yangoramba ichibuda chete ndisingabhadhari izvozvo hazvishande hazviwanikwi mashura pano pasi. Ngatingoti ivo chipleya roo yako chipleya yedu tobatsirana.
Rimwe dambudziko rinowanikwa nekanzuro munguva yekunaya kuvharwa kunenge kwaita nzira dzinofambisa mvura inenge yanaya kurasa mvura muguta reHarare. Matambudziko amuri kugadzirisa here? Tichiona kuti kazhinji vagari vanoti kwakanaya migwagwa inozara nemvura nekuti haina kwekuenda mvura iyi.
kuita matambudziko atakagadzirisa tine vanhu vari kuvhura madrain edu yatiita drain clearance program takaitanga munana meja imo tichizivisa kuti mvura ichanaya asi pane pamwe pekuti tinotadza kupagadzira nekuti vamwe vedu vanotora zvinhu vachizaza madrain aya zvoita kunga isisi tisina kuita basa. For example, vamwe vanorara imo mumadhreni saka vanonozaza magumbeze makadhibhokisi kunyange tazvigadzira izvozvo zvinonetsa kucontrol asi takaita purogiramu yatinofungidzira kuti madhreni zvedu anokwanisa kuhodha mvura. Zvimwewo zvinodhipenda nekuti mvura yacho yazowanda zvakadii ikazonaisisa zvakawandisisa even makirina dhreni zvakaita sei inongoramba ichijenga ichiwanda ichidzoka back kwayabva. So ayo matambudziko ayo matambudziko atikufungidzira kuti mvura ikanaya zvine mwero tinokwanisa nge takazvigadzirisa izvo.
Meya weGutare Harare vaHerbert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Mutauriri weZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks vati naShefarao vanoti vari kutambira nemufaro kunaya kwemvura kunzvimbo yeHwange National Park zvapa kuti mhuka dzemusango kunyanya nzou dzange dzofa nenzara dziwane chikafu nemvura yekunwa. Nzou dzinosvika mazana maviri dzange dzatofa nenzara. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vaFarao.
Nhasi ndabva kuHwange Park kwanga kuri kuratidza kuti kuri kutonaya kwakuchitonaya. Saka dambudziko rapera nekuti izvozvi mvura yanaya yatanga kunaya.
Kwakanaya mvura yakawanda here kuti dzinokwanisawo kuwana yekunwa kana kuti yanga iri shoma?
Mvura yatonaya. Kana mvura yanaya maecologist edu mascientist edu ndo zvavanga vari kungotarisira kuti mvura kana yanaya dambudziko rinobva rapera. Saka mvura yanaya dambudziko tinonasa kuti rapera.
Asi kwanga kwafa nzoungani kusvika pari zvino?
Kwanga kwafa nzoungangosvika izvo mazana mairi.
Tichitarisawo kuti panga pachimbotaurwa mashoko ekuti dzinogona kuda kutanga kuendeswa kune dzimwe nzvimbo kuti dzikwanise kurarama, saka urongwa hwo hwamira?
Even urongwa hwo hwanga husingakwanisi kuitika izvozvo ende haukwanisi kuitika izvozvo nenyaya yekuti tatotanga zhizha saka mhuka hadzifambi kana zhizha ratotanga.
Ko kunzvimbo kwakaita sana Manapools kwamirawo sei?
Dambudziko iri rinokwanisa kumisa chete kana patonaya mvura asi isusu chatakatisarisa ndechekuti harisi dambudziko rakanyanya rekuti vanhu vangaita bembera naro nekuti mhuka dzakandofanana nevanhu dzinokwanisa kundofa nekuti ukatarisa nzou dzacho dzapa 200 mazana mairi atiri kutaura tikaita mapesendeji kana zvikamu zvinobva muzana i0.2% yenzou dzatinazvo. Ukafamba muHwange National Park nzou dzakawandisa zvokuti dziri kubereka dziri kuita vana. Matambudziko atitori nawo matambudziko ari kuwanana kurwisana pakati pevanhu nemhuka, matambudziko ekuti vanhu vari kurayiwa vakawanda, matambudziko ekuti mhuka idzi dziri kushayiwa chekudya nekuti dziri kupedza hapasisina kana chikafu kutaura kwatiri kuita, miti yese dzinodonhedza dzinodi nekunyaya yekuti dzakawandisa. Vanhu vakatanga kugadzira paki yedi yeHwange National Park muruzivo rwavo vanga vaziva kuti mupaki munofanira kugara mune nzou dzingangoita idzo 15,000 asi izvizvi dzawandisa zvisingaiti. Saka vanhu zvinoenderana nekuti vanhu vanonga vanhu vanoita tsvakurudzo vanoona zvakakodzera kuti nzou dzatinofanira kugara nadzo mupaki ingani zvinofanira kuita sei, asi nenyaya yekuti kune vanhu vanoita kunge vasingachadi kunhuisa vanoona nezvetsvakurudzo vakafunda kuona kuti nzou dzatofanira kugara nadzo dzakawanda sei toita sei nazvo nekuti musango mune yavanoti survival species.
Saka mungati nzou dzamuHwange dzakawanda zvakadii kusvika pari zvino?
Dzakawanda zvokuti tikatarisa dzinofanira kugara muHwange i15,000 asi izvizvi tine pakati pe45,000 ne53,000.
Tiri kunzwawo kuti dzinenge dzanga dzaakunodya chikafu chemombe kunopinda mumisha umo patikagumisira kutaura vanhu 33 vainge vafa. Uwandu uyu wawedzera here?
Pari zvino handisati ndarwa mumwe munhu aurasurwa neupenyu nekuti zvinoitika ndezvekuti kana mvura yakuita ichinaya sezvizvi nzou hadzichafambi zvakanyanya kubuda madzinogara. Zvinozobuda futi kana vanhu vavarima zvinhu zvavo zvati kurei vakufambira asi pari zvino hatiendi kufamba dzakawanda neuwandu hwazvo kutsvaga mvura nekutsvaga chikafu.
Mutauriri weZimpacts vati Nashe Farao vange vari parunhare kuhwange neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mukronika mune nyaya yevanhu vatanhatu vakafa nezuro mangwanani mushure mokubonderana kwekombi yavo negonyeti panzira inoenda kwamaranda ichibva mumugwagwa wemasvingo nebike bridge. NewZimbabwe.com inoti hurumende yadzinga basa vamwe zvevana chiremba vanoita 95 kusvika pari zvino. Hurumende yadzinga basa vana chiremba 296. ZimLive.com ine nyaya pamusoro pekuendeswa kuchipatara kuSouth Africa kwegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasvibisiso mwoyo kunoitwa operation. Yasvika nguva yenyu vateereri yeStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadiwa shamarari weStudio 7, ini ndimai magundwane ndokutaura ndoku South Africa kuJoburg. Panyaya yehuori rokuitika muZimbabwe. Tichitarisa kuti hurumende yavamunangagwa yakaronga kuti izvoni inoda kupedza huori, but handioni zvichishanda nokuti iyo hurumende yavamunangagwa ndiyo iri kutoita huori. Saka handioni zvichibatsira nokuti izvoni vanhu vatori muhurumende vacho vanofanirwa kunge vachitokurudzira kuti huori ubiswe, vanhu vararame zvakanaka ndo vari kutoita huori, vari kuita bhizinesi nenyika. Saka chinhu chinonzi huori hachifi chakapera munyika yeZimbabwe. Ipinu wakada kuti vanoda kugadzirisa, vanoda kubvisa vanhu vose vachibata vanhu vese vari kuita huori vachisunga. But chamunongoziva ndechekuchinyoka huori haizvirumi. Kana ivo vamunangagwa otherwise vari kuita huori, not otherwise, but vari kutoita huori. Nyoka huori haizvirumi zvamunoziva imimi. Saka nyaya yehuori handioni iri nyaya inonzi ingapera. Corruption haisi yakapera muZimbabwe, tinongofa tichitambura chete. Even wakaronga zvokuti tinoda kusunga vanoita huori, ndofunga aitoda kutotanga kusungwa wacho ndimunangagwa netimu rake kana asungwa otherwise zvinenge zviri nani, because timu irori ndori kutoita huori husingaiti. Hazvibatsiri, hazvishandi. Tatambura isu, tatambura. Unotosha izvoti dai zvaibvira zvokungoti unotosha kunetseka kuti izvoni madhara aya akamboitwa sei chaizvoizvo. Haana tsitsi here negeneration iri kukura iko zvinoizvi? Haana tsitsi here nevana vadiki kuti vanorarama sei? Zvimwe zvinhu zvinobvisa vanhu pamberi pamwari. Serious, tambura, tatambura isusu. Aiwa, ndinotenda hangu maita basa.
Tatambura nenhamo vakomana wee, kana chikafu kana chimasvingo kongopuwa vari muruzevha. Imi vakomana miona zvokuita nesuvoonerera. Nyika yamunangarwa yaipa iyi, hatina chikafu, hatina chinyi, nherera dzotambura. Chitipai yuzi zviri kuitika tiwe.
Suvori rwenyika munohuvanza hamubudi zvakanaka, nyange mukati titishandise nhamba idzi tichipindura. Hunouraya isu ivo vachingokora senguruve. Nemhaka yako vachongoabhiswa vasina mhosva. Ivo vakuru ndo vane mhosva dzakashatisisa.
Todawo munditsvagire henyu madhona, handiri kurera nherera dzisina vabereki. Ndine koparetivhi yenherera, saka chikafu tiri kutotambura. Nhamo yacho haichaiti, ukatengesa todzingirigwa, mapurisa otora nemari.
Mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7. Mangwanani akanaka vateereri veStudio 7. Zita nditimwa game changer, ndiri paJHP. Mangwanani anhasi ndangoti farei nemubvunzo wabvunzwa nemukoma wangu wabvunzwa mubvunzo wekuti waiziti tichinzi mashoko yaana chokuita neStudio 7, asi tichikurudzirwa kuti titaurezve. Zvandifadza kuti vana mhinduro ipapo. Ichokwadi, tinotenda kuna mukoma vapindura mubvunzo iwoyo. Ndozobvapo ndobva ndapindawo panyaya yangu chaiya nhasi yandinoda kutaura. Inyaya yana SD Moyo, vatinonzwa vana Sivusiso Moyo. vatinenge tichinzwa kuti aunzwa muSouth Africa kuzorapiwa. Kana chiri chokwadi, zvinhu zvakadaro hatimbofaniri kuzvitendera, because vanosiya vadzinga madoctors ivo voenda kunze kunorapiwa. Kuvabereki vedu vasina mari vari kufira muzvipatara, kuhama dzedu dzisina mari dziri kufira muzvipatara zvavadzinga ivo madoctors, dzoita sei? Saka ndinokurudzira kuti vana veZimbabwe, kana chiri chokwadi chakadaro, ngatisimukei tirwise hondo iyi. Ihondo yedu tese, vese vari muSouth Africa. Kana chiri chokwadi kuti SBM yapinzwa muno muSouth Africa, ngatisimukei, ngatibatanei vana veZimbabwe. Zvisinei nekuti uri weparty ipi, zvisinei nekuti uri weZANUPF, zvisinei nekuti uri weMDC, asi kungosimuka semwana weZimbabwe tirambe kuti ngaadzokere anorapa kuZimbabwe. Sezvatakamboita pana Chiwengwa zviya, ngaadzokere anorapa kuZimbabwe. Vana veZimbabwe ngatisimukei tirambe zvinhu zvakadaro, kusvika vadzosera madoctors pabasa. Kana vasingadi kudzokera madoctors pabasa, tine hama dziri kufa muzvipatara nhasi. Izvezvi kutaura kwandiri kuita kudai sewo, ukanosvika unoona Masvingo General Hospital, ukabva kunosvika unoona Parera Nyatwa, ukabva kusvika unoona Mpilo, unoona vanhu vachifa pasina madoctors, asi iwo vachifura vachinorapa kunze tozvitendera. Ngaenda anorapa kunana China kure kwatisiri, noti kuno mudhuzedhuze matiri muno, muno ngatichinowa vana veZimbabwe. Enough is enough. SD moyo kuZimbabwe. Ndatenda hangu.
Ya varume zvazvibetseri izvi, izvi ndo zvisingabetseri varume. Hapana kana chinombobetsera. Zita rangu nini Mupo Mhofu. Vazhinji vanondiziva nokuti DJ Mupo Mhofu. Hai zvazvibetseri izvi. Pane munhu akataura nezuro uya uya ari kuSouth Africa achiti zvanzi kuisa mari mubhengi zvakafanana nekutora ng'ombe woisa mugemu rine shumba. Unongozviziva kuti hapana chinobuda, ng'ombe yangu inodyiwa chete. Apa zvakangofanana varume, kungonoisa mari kubhengi zvakafanana. Kumbavha dzoga dzoga ndokunongoisa mari kubhengi. Hazvibetseri zvichero akabudisa mari yakawanda sei. Kwaiye ari kungobudisa 1 biliyoni, ko 15 biliyoni iripi? Ngavatange vasecha 15 biliyoni zvevagu. Kana vasecha 15 biliyoni tigo akobudisa zvemwe 1 biliyoni. Hao. Ko mindava muchida kungoitisa vamwe vanhu imwe varume imi, regai kudero. Kana makundikana makundikana, hapana anombokuti chibvai. Munongozvibvira moga kamakundikana, hapana chisingaperi varume. Handidi kunyeperai. Hao. Iko kuita kutoita gala emasanction, nekuti kwanzi masanction abve. Ah, mambozvionera kupi izvo zviya zvamakaita zviya? Akahobvisiwa here? Kubvunza uku. Masanction acho akabviswa nani? Ah. Modherera imi.
Komakati pasi Josephine. Inini kwamukoma bila kuti ndirikutora ndiri kwabhazera kwagutu. Ndichida kungotaura nyaya yemari yesome circulation nezanupf iyo. Vachiti kwanzi tangowedzera mari kuti vanhu vawane zvavo access to cash. Vandomanyepawo. ZANUPF yawana mukanda wayo wakanakanaka wekuchinja mari yakanzi bond not into currency, Zimbabwean dollars. Kureva kuti zimudhorara back to system. Because kamari kakakanzi bond not yakasina kunzi bond not. Enda akasirika RTGS katombava kazimudhora nepuwa reti yakanako iyoyo kapinda musystem. Chokwadi tichekutadzokera 2008 kamari kedu kakoramo kachitongodonha tichikaziva kuti kavamo kazimudhora. Tavharwa kumeso, tabatwa kumeso. Hatina kuinjekitwa mari kuti tiche access to currency, but tainjekitwa new currency, zim dollar. Totozviziva kuti ZANUPF yatibata kumeso apatakatarisa. Tenda Josephine.
Mazuva ese aya mashoko evateereri vestudio 7 vari kupakasiyana siyana vachitipa pfungwa dzavo haanei nestudio 7. Titumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende mudunhu reKurdistan muIraq vanoti vari kutsvaga vanhu vechiyazidhi vanoita zviuru zvitatu vanofungidzirwa kuti vachiri vapenyu mushure mekugara senhapwa dzevarwi veIslamic State kwemakore anopfuura mashanu. Mumwedzi mishovanane yapfuura kwakawanikwa vanhu vanoita zana nemakumi mashanu. Sangano reUnited Nations razivisa kuti magariro emazana matatu ezviuru zvevanhu vakapanikidzwa kutiza misha yavo pamusoro pokurwisana mumatunhu eNorth Kivu neIturi kumabvazuva kweDR Congo kuri kuramba kuchipa pamusoro peurombo, kutyorwa kwekodzero dzavo uye kugara vasina anovachengetedza. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbove mutungamiriri weAmerica vaJimmy Carter vanonzi vari nani mushure mokuitwa operation. Vakata vari nemakore makumi manomwe nemashanu. Vana chiremba vanoti vakata vange vachibuda ropa mumusoro padyo neuruzvi. Vakata vakadonha kaviri kese muna chivabvu uye masvondo mashomanana apfuura. Pavakadonha kekutanga vakatyoka ruoko vakaitwa operation paruoko urwu. Mwedzi wapera vakadonhazve kaviri vakasonwa masitichi gumi nemana. Pavakadonha kekupedzisira vakatyoka pfupa remuchiuno. Muna kurume vakata vakararamba kwenguva refu kupfuura vamwe vese vakamboita vatungamiriri veAmerica. Kubva zvavabva pautungamiri hweAmerica vakata vanovaka dzimba dzesangano reHabitat for Humanity uye vachifundisa Sunday School kaviri pamwedzi muguta ravo Replains mudunhu reGeorgia.
Nazomero kurira kasiya pano watakuno kushira
watakuno
dienu watungamira dienu wafunga na tichene seranzira hazitetembe nyama sinotetemba pakatipe hana chokuita pano
mama
kungo nira mere ya mangwana muna tupuzire na panurwa kama muna tupuzire. So matora ambuya matora sekuru wapana tacheche kauya. So matora mukoma matora mtazi yinama nitaigonga. Misotu yanda chie manjotakabu. Tumira yingi yose nitontaku. Iri ngozi taipaita atanangu. Iri njozi yandi kurira ama indagura. Diriyami ya tandira ira. Kama tofeso mataira. Daize mbofunga nita taira. Uwete nunga tae mandi taira.
Taira iwa.
Kuna tukutire. Nakamurwa kama.
Taira iwa.
Kuna tukutire. Kuna tukutire. Kuna
tukutire.
Aba jika kure.
Wingi di achibatsirwa nomutsakabvu amakoma tuku sezvo nguva yedu yapera regati potarisa zvanga zviri munhau. Vadzidzi paUniversity of Zimbabwe vanosarudza muzvare Abiona Mataranyika kuve mutungamiriri weStudent Representative Council. Kanzuro yeguta reHarare inoti mwaka uno yakagadzirira zvakakwana kurwisana nechirwere chekorera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.